Musangano watakaita nezuro wanga uri musangano unosanganisira vatungamiri vemakereke namadzishe ekuMatebeleland North. Musangano unoenderera mberi nemisangano yatanga tichiita mwedzi yapfuura yokubatanidza singwisingwi yemakereke vachibatirana pamwe chete namadzishe kuti vangabetsera sei kunhau yokuti nyika yedu ive nerunyararo kunogara.
Zvikuru zviri kutaurwa mumisangano iyi zvamuri kuona zviri kubuda ndezvipi?
Pakabuda nyaya dzakati wandei, asi zvizhinji zvinosanganisira kuti tingaita sei kudzivirira mhirizhonga mumatunhu matigere. Zvimwe zvezvinhu zvavakataridza kuti zvinobatsira kuti tidzivirire nyaya yemhirizhonga, kuti upfumi hwenyika hugovewe nenzira inoita kuti pasava navanhu vanosusumwa kuti vanosiwa kunze, uyezve nyaya dzinenge dzine chokuita nemaronda ekare dzikarapika nekukurumidza. Hazvimutsi dzimwe vamwe makakava.
Zvimwe zvavakupirai ndezvipi?
Chimwe chavakakurudzira zvikuru ndechokuti vanotarisira kuti chimwe chezvinhu chinobatsira chiriduse maconflict inyaya yekuti mufumi hwenzvimbo, especially nzvimbo dzavagere, vamwe vagere munzvimbo dziri kudhuze kuna Mabhinga, kudhuze nekuNazambezi Valley. Vanotarisira kuti kana vanhu vemunharaunda imomo vakawanawo mukana wokushandisa zvinhu zviri muZambezi imomo, kukariba nezvimwe zvakadaro, zvinobatsira kuti vanhu vemunharaunda vanzwe vachifara pachinambo chekuti kana vakaona vanhu vachibva kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekunana Harare vachiuya vachikohwa matemba achipfuura achienda kunotengeswa kune dzimwe nzvimbo ivo vasingabhenefiti. Saka vaitaura nenyaya yekuti kana zvinhu zvakadaro zvikagadzirisiwa vakaonawo mukana wokuti vashandise upfumi huri munzvimbo yavo, zvinobatsira kuti nyika igone kuvaka runyararo kunogara. Vakataurawo nenyaya yekuti kana pane mamwe maronda ekare anenge asina kupora vanhu vakagara pasi akarapika maronda iwawo, zvinobatsirawo kuti runyararo gurambe kuchikura nokugara mukati menyika yedu.
Ndezvipi zvavari kunyanya kukurudzira?
Vanokurudzirawo zvekare ndechokuti zvinotsvakwa kuti especially vematengegwe ezvenyika vanzwisise kuti basa ravo ravanaro hari ngozi rokupfuudzira mberi mubato wemapato avo chete, asi ekuti vavake nyika pamwe chete. Saka nyaya yekuti nhaurirano yezvematengegwe enyika irambe ichienda mberi inyaya yakabuda ichiratidza kuti inokurudzirwa zvikuru.